Panguva iyo nyika yave mumwe womufaro unoonzwa nezororo guru rekisimusi negoredzva. Vakawanda vatengi vari kuchema kuti mitengo yedhora rekuAmerica muzvitoro zvikuru iri kukwira zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemutengo wedhora rekuAmerica kumabhanga, kunyange hazvo vezvitoro ava vachibvumidzwa kuisa zvikamu 10 kubva muzana pamusoro pemutengo wekumabhanga. Veruzhinji vari kuchema kuti kukwira zvakanyanya kuri kuita dhora rekuAmerica muzvitoro kuri kuitawo kuti mitengo yezvinhu kunyanya inotarwa iri mumadhora emunyika ikwire zuva nezuva, asi iyo mihuro yevashandi isina kwairi kuenda. Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti izvi zviri kukuvadza vashandi zvakanyanya nekuda kwekuti mihuro yavo haisi kukwira zvinoenderana nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro.
Saka vashandi iyo zvino vari panguva yakaoma nekuti maprices ari kutedzera kuchinja kweexchange rate, tichiona kuti patinonegosheta nevepatinovashandira havasi kukonsidera zvese zviri kuitika kumoney market kuti exchange rate haina kugadzikana.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti dambudziko rinowanza kuitika kana mitengo yedhora rekuAmerica yakwira kumusika mutema nderekuti vashandi vanenge vave kupiwa mihoro iri pasi dzakanyanya, sezvo vachipiwa mihoro iyi ichitarwa nemutengo wedhora rekuAmerica kumabhanga kwete vepamusika mutema.
Saka zvoreva kuti vashandi vachaomerwa neupenyu nekuti pavanonga vada kuzotenga zvikwanisirwa zviri kudiwa kumamaketi uko kunoshandiswa maUS angava maschool uniform itakatasanawo pari zvino, chingava chikafu kumatakshop uko, haachakwanisi kutenga zvinoenderana nepei yake nekuti yatodyiwa nereti. Deno reti yehurumende yanga yakafanana nemusika mutema kuita 1:1, zvisaizounza dambudziko rekurasikirwa nemari kuvashandi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano remabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Kalisto Jokonya, vanoti kukwira kwemitengo zvakanyanya kunogona kunge kuri kukonzerwa nekuti vatengi vawanda nekuda kwezororo rekisimusi.
Chokwadi kuti bareti ari kukwira, dimandi munadhisemba inowanza kukwira nekuti vanhu vari kutengera holiday, vanhu vari kusangana, vanhu vari kubva kuti nekuti. Saka mitengo inowanza kumboti kwirei nekuti vanhu vada kutenda vakawanda, vanhu zvinhu zviripo. Saka icho ichokwadi kuti mitengo iri kukwira. Mukatotarira farao maketi yakutosvika kuma11,000, saka zvinotonetsa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kushaya simba kwedhora remunyika uku hakukanganise vashandi nevatengi chete asi kuti nehurumende zvakare.
Kunakaitawo even hurumende in terms of budgeting, kana mari yemuno iri kuderera zvinoita kuti even maallocations kumaministries akurumidze kupera nekuti budget yakaitwa hurumende ichishandisa maZimbabwe dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
kutaura isusu maonero edu hurumende ngaive nechido chekuzvigadzirisa ene ine meshinari yekugadzirisa zvese. Ipapo ndo pane chikuru, hakuna munhu anogadzirisa kunze kwehurumende. Kana hurumende yada kuti ngazvigadziriswe, zvinogadziriswa overnight.
Kune chimwe chitoro chikuru chemunyika, dhora rekuAmerica rimwe chete nhasi ranga riri pamadhora emunyika zviuru zvitanhatu zvine mazana mana nemakumi maviri nematatu. Kumusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe, mutengo wedhora rekuAmerica watarwa nhasi wesvondo rino wasvika pamadhora zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nematatu.